manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera nyamafuvu 27 2022 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoti sarudzo yebyelection kugokwe kabuyuni yafamba zvakanaka. Asi sangano revarairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti kune varairidzi vakadzidziswa neZEC kuvhotesa vakadzingwa nevamwe vakuru veZEC neZuro Maneru vachinzi nhengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change. Zinara inozivisa nezvehurongwa hwekuda kukwidza zvakare mutero wekuripira pamatollgate kanove kepiri mwedzi uno. Chikwata cheZimbabwe chebhora remaoko remadzimai kana kuti netball nhasi chawana tikiti rekuenda kufainari ye-2023 World Cup mushure mekunge yarova Zambia makwikwi egadziriro rekuenda kumakwikwi epasi rose. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Komisheni inotungamira sarudzo munyika yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoti sarudzo yebyelection yanga ichitwa nhasi kutsvaga mumiriri wegokwe kabuyuni muparamende yafamba zvakanaka sezvanga zvakatarisirwa. Mutauriri weZEC vaJasper Mangwana vanoti vakwanisa kuvhura nenguva dzanga dzakatarisirwa vachitarisirwawo zvakare kuvhara nenguva dzakatarwa. VaMangwana vanoti zvabuda musarudzo zvinotarisirwa kuziviswa mangwana sezvo kuine dzimwe nzvimbo dzinogona kunonoka kufambiswa kwemagwaro ekuvhotesa nekuda kwemamiriro emigwagwa. Mugadziriro yesarudzo iyi vatsigiri veZANU PF nevatsigiri veCitizens Coalition for Change vanga vachipomerana mhosva yekukonzera mhirizhonga. Vakwikwidzana musarudzo iyi ndava Costen Muguti vebato reCitizens Coalition for Change nava Spencer Chuma veZANU PF. Sarudzo iyi inoitwa kutsiva vaimbowa nhengo yeparamende vaLeonard Chikomba veZANU PF avakashaya mutsauna yemumugwagwa muna kubvumbi gore rino. Ngatinzwei hurukuro yataita navaMangwana pamusoro penyaya iyi.
Sarudzo dzegokwe kabiri dzinofamba zvakanaka kutaraunda yose vanhu vari mumikara vachiita mhaso dzavo. Tavhura mapolice station dzedu ese masevenmakuseni tiitatisakuvhara mapolice station dzedu maseven Maneru. Vanhu vari kuvhota environment ii yakanaka nerunyararo kuti dzedu dziri kufamba zvakanaka ruzhinji tiona vanhu vakawanda vauya hatiatenati yatinga kupai pesendeji asi taona vanhu vazhinji vachiuya tiona masevenii kufamba zvakanaka. Asi zviyo zvekare tine dzimwe nzvimbo dzine chokuita setireni yekune gokwe vamwe mapolice station ari munzvimbo dzinomoposa ndizi asi inotarisa kuti nhasi zvichiti zvinge zvichiitika asi mangwana ngepakuna kubuda maresulti edu.
Tanzwawo kuti kune vamwe vakatrenwa neZEC kuve mapolling officer vari varairidzi vazodzingwa usiku hwadarika nevamwe vakuru veZEC vachipomerwa kuve nhengo dzebato reCCC. Ichokwadi here ichi?
Izvozvo hatisi chokwadi, isu hatina incident yaripotwa inechokuita nezvinhu izvozvo yatingada kuzivisa vanozhinji. Asi hatinogozivisa ruzhinji kuti basa reZimbabwe Electoral Commission kudiploma maofisa yainenge yatrena iyo. Asi izvo kuti kudzingwa kwevanhu hatina shoko rakadaro.
Tanga tichiona kuti pagadziriro yesarudzo idzi kwanga kuchimboita nyaya dzemhirizhonga iko kugokwe kabuyuni, hapanawo here nyaya dzemhirizhonga pakati pemapato dzaitikawo nhasi?
Tatataura kuti hakuna mhirizhonga yatati tanzwa. Kana kune zvakaitika kumatsire kwetakamira kuti zvopiwa neZimbabwe Republic Police tigozvitarisa tigozongorora, asi isu hatina chatati tapiwa so far. Asi basa redu riri kufambira zvakadii zvakanaka, vanhu vari kukasika mafoto avo.
Mutauriri weZimbabwe Electoral Commission vaJasper Mangwana vari parunhare kugokwe kabuyuni neStudio 7. Asi sangano revarairidzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti ichokwadi kuti kune varairidzi vakadzidziswa nezeki kuvhotesa kana kuti mapolling officer vakadzingwa nevamwe vakuru vezeki nezuro manheru vachipomerwa mhosva yekuve nhengo dzebato rinopikisa reCCC. Tabata mutungamiri weAtuzi Vaobeti Masaraure kuti tinzwe zvizhinji.
Nevarairidzi vanga vakasarudzwa neZimbabwe Electoral Commission kuti varane maelections by-election iri kuitwa kukabuyunu vakadzingwa vachinzi havana muripo wavachazopiwa. Vakadzingwa vanonzi vanotaura ivo vachiti vakadzingwa nevanoitwa vamukwananze vaishanda nema ward election officers vachitenderera vachidzinga vavaiti ivo vanhu vanotsigira bato reCCC. Mukatarisa macitizens aya anove maticha haana mapositions aanohodha mupatiyo yeCCC uyezve havana kumbobvira vaikambeinera. Saka zviri kutotishamisa kuti kana mumwe murayiridzi akudzingwa basa kunzi achatenderwe kuti atorana maelections nekuti ari kunzi anofungidzirwa kunzi akapiwa mukana wekuvhota anovhotera CCC. Zvoreva here kuti yaband organization nekuti mamwe maticha chero mumwoyo mavo achabvumizwe kuti atombofunga zvokuti ndikapiwa mukana wekuvhota ndingaivhotera.
Masvitsa here nyaya iyi kuZimbabwe Electoral Commission kuzeki? Uye kana masvitsa vari kuti nenyaya iyi?
Hongu itori kuZimbabwe Electoral Commission nekuti maofficials ari kudzinga varairidzi ava ndevezeki. Isu chatiri kutochema nacho ndechekuti vanhu ava vanga vaine malegitimate expectations ekuti tarekurutwa tatrenwa vari kutarisira kushanda vachiwana muhoro. Rabasa rezeki kuti richipuruva maallegations avo. Dambudziko raitika nderekuti varairidzi vacho vari kutya nekuti vanenge vachitoshishidzirwa zvakare. Tiri kuzama kuti tiwane vanhu vanga vabatsire kuti vakwanise kuwana kanzilik vazive kuti zvakakosha kuti kana nyaya dzakadai dzaitika vaendewo kumatare vachikumbira kodzero dzavo.
Vanga vari mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti Atuzi Vaobeti Masaraure vari parunare muHarare neStudio 7. Zinara yazivisa nhasi nezveurongwa hwekuda kukwidza zvakare mutero wekuripira pamatolgeti mumadhora emunyika kutanga nemuvhuro unouya ako kanenge kave kepiri mwedzi uno. Zinara ichikwidza mutero uyu mushure mekukwidza zvakare musi wa3 mwedzi uno. Mugwaro raburitswa nhasi Zinara inoti mitero mitsva iyi ichange yakamira yakati motokari diki dzinenge dzotarisirwa kubhadhara chiuru nezana remadhora emunyika kubva pamadhora mazana masere. Makombi achitarisirwa kubhadhara chiuru nezana nemazana matanhatu ane makumi mashanu kubva pachiuru nemazana maviri nemakumi mapfumbamwe emadhora emunyika. Mabhazi anotakura veruzhinji anengewo bhadhara madhora emunyika zviuru zviviri nemazana maviri. Marori achibhadhara zviuru zviviri nemazana manomwe ane makumi mashanu emadhora. Magonyeti anengewobhadhara madhora zviuru zvishanu nemazana mashanu emadhora emunyika. Miripo yemadhora ekuamerica inonzi haisi kuchinja. Mutauriri wesangano rinomirira vanofamba nemabhazi nemichovha repassenger association of zimbabwe vatafadzwa Goliath vanoti kukwidzwa kwemitero uku kuchaomesera vanofamba nemabhazi nedzimotokari sezvo varidzi vedzimotokari nemabhazi vachingosunda mitero iyi kune vanofamba nemabhazi. Ngatinzwei vachitaura.
Danho rataka tingatarisire izvi zvinoita kuti isuwo veruzhinji tinge tichiomerwa zvikuru nekuti chiripo ndechekuti vemabhazi nevemuchovha vanongoisa mari iyo kuna pasenja. Zvinobva muri kuziva kuti mari dzemuhoro idzi hadzisi kumbonyanyokwira semakwidzirwa ari kuitwa zvinhu. Kana takatarisa kukwira kwaita mutengo wematogeti
tinoona kuti akandeke chipiri mukati memwedzi uno waAugust kukwidzwa nezinara kwemari dzematolgate vakambokwidza musi wa3 August. Chii chingadai chiri kuita kuti vakwidze vachimhanya kudai?
Maonero atiri kuita ndeyekuti vanenge vari kukwikwidza nane nemari yekunze panyaya dzereti. Ndo maonero ataita kuti vakuona kunge vasara zvikuru vada kuti mari ingoramba ichifambidzana nemari ereti inenge iripo pamutsika mutema. Ndo maonero edu nokuti hatinyatsonzwisise chikonzero chaicho chaicho chiri kuita kuti vange vachikwidza mari dzematogeti. apo vanhu tiri kutambira mari shoma uye zvakare tikuonawo mari shoma kutenderera kwemari kuchoma zvikuru kana tichitarisa zviripo pamusika.
Tinoona kuti mari idzi dzakwidzwa mumari dzemadhora emunyika asi kumari yekuamerica hadzina chashanduka. Pane zvingarerukirwo here mufambi?
Hapana zvingarerukirwo mufambi nekuti mari iyoyo inozongokwidzwawo zvakare kune mufambi.
Vanga vari mutauriri wesangano revanofamba nemabhazi nemichovha rePassenger Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vari parunare muHarare neStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvinhu zvaramba zvakaita manyama yamire nerongo munzvimbo dzakapoteredza muzinda wegwenya renyuclear weZaporizhzhia Nuclear Power Plant muUkraine, apo vaferefeti vepasi rose vari kugadzirira kuongorora muzinda uyu panjodzi yekuparadzwa neRussia iye. Izvi zviri kuuya apo paita kurwiswa kutsva kwaziviswa nhasi munharaunda dzakakomberedza muzinda uyu. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Mushanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mushanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Eva Nice Munondo, avo vari kutaura ivo pamusoro pemabasa avari kuita kuedza kukurudzira vanasikana vechidiki kuti vanyorese kuvhota, uyezve kuedza kupa dzidziso yekuti vanasikana vechidiki nemadzimai vasawanikwa ivo vachishungurudzwa.
Female students network takatanga nyaya yekukurudzira vanasikana kuti vaende kunoregister kuvhota, uyezve mazuva ano kuitwa voter inspection vaende kunotarisa mazita avo kuti akanyorwa zvakanaka here muvoters roll. Tiri kuzviita under the campaign hashtag smart girls vote, patiri kutifamba tichipa information tine anonzi meetup hubs ataka establisha kuma institutions vari kushanda nemastructures edu vari kufamba vachimobilizawo vasikana vakati wandei kuti vanoregista kuvhota, nekuti takaona sekuti vasikana nyaya dzekuvhota idzi vanenge vasinganyanya kudzifarira nenyaya yekuti dzari associated nemhirishonga yakanyanya pamakiu pavanomira paya paya vanenge vachitomhirishonga. Saka nyaya yekuti vanoregista for my election next year inyaya yekuti yakanaka nenyaya yekuti iwo sem vari chikamu chemayouth anokwanisawo kuti voice ravo rinzwike rigozoshandira zvinhu muZimbabwe.
Ko, panyaya yekushungurudzwa kwevanasikana zvii zvamuri kuita sesangano?
Isu seFemale Students Network Trust mazuva ano takanyanya kutarisa nenyaya dzemaorientation tiri kufamba kumakoleji nekumayunivhesitisi kuti tichisangana nevadzidzi vechisikana vari kutanga kunodzidza zvidzidzo zvavo zvepamusoro. Saka pamaorientation ipapo tiri kuvadzidza zvakanyanya maringe nekuti zvinova nefreedom vakugara vega vahausesiri nevabereki, asi pane zvipingaidzo zvakanyanya zvichawanikwa ivo vangazvigadzirira seiko kuti vachinge vasangana nematambudziko aya vanozvifambisa sei, uyezve tichivavimbisa kuti isu tiripo pakuvabatsira pamatambudziko iwayo yakaita sesexual harassment, nekuti inyaya yachekechera zvakanyanya muzvikoro zviri kukonzera kuti mastudents asakwanisi kunge achibuda pachena kutaura nhau idzi kazhinji kana vachinge vambunyikidzwa nemalecturers. Saka tiri kuvadzidzisa nekuvapa shingiso nedzidziso zhinji yekuti kana vasinge vasangana nedambudziko rakadai ngavasanyarare.
Sei muri kudaro?
Nekuti zvatakawana mutsvakurudzo yedu pari zvino ndezvekuti vana ava vari kuzonoripota nyaya idzi patopera nguva zvizhinji yatinoti evidence iya inenge isisipo. Unoziva kuti malecturers nedu dzimwe nguva vakachenjera vanoita kuti umbowo hushaika. Saka tiri kufamba tichivadzidzisa kuti muchinge mauya kune sangano rakaita sesu eFemale Students Network riripo kumirira kodzero dzevana vasikana ivava, kuzvina havachatauri nekuti vanoona kuti chero vakataura hapana zvinoitika ndi hapana kugadziswa kwenyaya iyo nekuti hapana mutemo uri kusunga lecturers vanenge vapara mhosva idzodzo.
Zvirongwa izvi zviri kutambirwa sei?
Vana vari kuratidza kuti chirongwa izvi vari kuzvifarira zvakanyanya. Ine muchaona tichitendera zvakanyanya kumayunivhesiti, tinenge tichienda kuzonodzidzisa zvidzidzo izvozvo uyezve tichinyatsovapa dzidziso yakadzika yatinoti training pachirungu iya, nekunyatsovapa zvombo kana kuti matools nekuti kana vachinge vasangana nedambudziko iroro vanozvifambisa sei uyezve vangabatsiri vamwe vavo sei kuti vaone kubatsira vanava zhinji, nekuti tiri kuona kuti vamwe vana vakatotadza kunyora bvinzu dzavo nenyaya yekuti maticha besides nje sexual harassment vanenge vamuchaja mari dzekuti kuri kudiwa zvakati kuri kudiwa zvakati, asi mukaona kuti vana ivava kazhinji kumaticha training institutions vana vanenge vachitobhadhara fees inenge yakanangana nemari izvozvo dzinenge dzakunzi tipe mari dzeprinting, tipe mari dzekunomaka, tipe mari dzemalessons, zvinhu zvinenge zvakatochajwa paschool fees. Saka tiri kuona kuti paita huri ipapo. Saka tiri kufamba tichidzidzisa mastudenti kuti zvieni mustudenti anenge asangana nedambudziko iroro ngaatibate nekukurumidza.
Vakuru vezvikoro vari kutambira sei zvirongwa zvenyu?
Tiri kufara kuti vakuru vezvikoro vakavhura maoko avo zvichireva kuti vari kuda kuti tibatsirane pamwe chete kupedza dambudziko iroro riri kupinda pamalecturers. Saka ndiwo nyaya yatiri kufamba nayo ende tiri kuona sekuti pari kupera gore rino tichienda kunogara Disemba vachivhara vana ticharanga tichimutaura navo kunyange vari pazororo ipapo nekuti dzemaplatforms kumaWhatsApp vanenge vachimutaura nyaya dzichingomugadzisa zvakadaro.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Inini ndini Marvelous Mfanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous iye zvino tokupai chirongwa Our Lives upenyu hwedu. Nhasi tine hurukuro nava Utolezwe Nyati vanoisa chigaro vesangano reMigrant Workers Association South Africa. Vanyati nesangano ravo vari kubatsira zvisharwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zviri kuzvipira kudzokera kumusha zvichitevera kupera kushanda kwemagwaro eZimbabwe Exemption Permit. Ngatinzwe hurukuro yataita navo.
Migrant Workers Association msangano wakafonwa kuna 2011 after ma xenophobic attacks akaitwa ikoko. And then takaita kuti tizame kuti tuorganize vanhu kuti vanhu vasa just gara vachifunga kuti zvinhu zviri kufamba mushe and then next thing voona kuti vari kuattackwa. So takazama kuti tiende kuvanhu tichiti ngati sanganisei my resources, not only my financial resources, but my resources ari kubva kwani. Because tiri kufunga kuti vanhu ma resources pashe zvavo. So tiri kubatsira kuti tiorganize vanhu. We have got a line that says we left Zimbabwe unorganized. We cannot afford kuti tiremain unorganized. So tinofanira kuti tiorganize vanhu tobatsirana. Ndiro vaza rezvino iyo.
Saka iye zvino muri kubatsira sei vane mazep apera kushanda?
Nyaya yemazep mukoma yakatanga kare 2010 tatiriko. 2010 vamwe vedu taitichienda tichiita mameetings ne Department of Home Affairs. Kwakune mudhara anonzi Gerson Muti, unfortunately akashaya. Gerson Muti was very very receptive, akanga achichigamuchira achichibatsira achiona kuti zvinhu zviri kufamba mushe. Then from DZP to ZTP vakaemploya mumwe project manager and atina kugona kuti tisangane naye. So zvese zvakaitika from 2017 until 2021 tine matambudziko okusangana nevanhu vari kutungamira Home Affairs. So nyaya yekuti vanhu havasarenyuwera mapermits and all the stuff inyaya yekuti hatina kuwana mukana wekuti tiengage Home Affairs zvakanyanya. But some of these things zvakaitika because zvinhu zvakachinda muno muSouth Africa politically. Takaona kuti maelections akaitika and ANC yakatambudzika zvakanyanya. So iko zvino tiri panyaya yekuti vanhu vanofanira kuti vadzokere kumusha ovarenyuwe mapermits and takaona kuti only 8,000 people vakarenyuwa nova permit. So iko zvino tiri kushandisa nyaya yekuti vanhu ngava uye ku office kwedu toita paralegal clinic where tinotaura kuti ma legal implications enyaya iyi yakamira sei. Toita psychosocial support, toita ma voluntary repatriations nenyaya yekuti tiri kuita zvema sustainable projects ekuti vanhu vakadzokera kumusha vasadzoke futi ku South Africa.
Ma project api kana zvirongwa zvipi zvamuri kuvabatsira nazvo vanenge vazvipira kuenda kumusha?
Nyaya yakanyanya mukomanda yekuti tinota kuti vanhu vauye nema ideas avo, tinota kuti vanhu vaone ma projects iwavo. Vanhu vanoziva kuti isi zvichashanda ichi ashandi. But kune ma opportunities akawanda kumusha. Tine office, takavhura office kuprowai. Last weekend tatiri ku Beitbridge tichisangana nevakoma vari kubva kuZimbabwe tichiita ma meetings ikoko kumesina. Tichitaura kuti chii chichaita kuZimbabwe. Vanhu vari kutaura nyaya dzema projects akafanana ne contract farming. Vari kutaura fish farming, ma chicken farming, ma pig farming, especially ku farming area. But isusu tiri kufunga kuti ma projects achava kubando. Vanhu vanoziva kuti ichi chashanda. Let me give you another example. There are many machines that people can buy and produce products that can end up being exported to Zimbabwe. Not kuti vanhu vachashandisa ma products iwayo ku Zimbabwe chete, but vanogona kuva manufacture ku Zimbabwe then go export.
Iye zvino mune vanhu vangani vadzokera ku Zimbabwe vamabatsira?
Iko zvino mukoma tikubatsira vanhu special people ku Barry Destitute. Tine vanhu vanobatsira vanhu ivavo, but iko zvino because ma permits grace period has asati ya expire. So people are just waiting for December, but iko zvino a lot of people are saying to us isusu tinota kudzokera kumusha.
Muri kushandawo here nemuzinda weZimbabwe ikoko embassy pane zvamuri kuita kuti vanenge vaida kudzoka kumusha vabatsirwe?
Yeah, tine vanhu vaka approach embassy. So iko zvino vari kutaura ne embassy. I think vanhu vakaona kuti ma regulations acha relaxwa pa border kuti vanhu vagone kuti vatore property yavo muno mu South Africa voendesa kumusha. So vanhu veku embassy vakati vachabatsira kuti vanhu vadzokere kumusha. Ndakanzwa kuti kuchava ne conference ichapa vanhu information about kuti chii chiri kuitika kuti vanhu vatore life zvavo from South Africa vodzokera kumusha. But takanzwa kuti embassy is willing kuti ibatsire vanhu.
Manga makateerera kuna vabuto lezwe Nyati vanoesa chigaro vesangano remigrant workers association South Africa. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu our lives. Munhau dzemitambo. Chikwata cheZimbabwe chebhora remaoko remadzimai kana kuti netball nhasi chawana tikiti rekuenda kumafinary 2023 World Cup mushure mekunge charova Zambia makundano egadziriro ekuenda kumakwikwi epasi rose apera muSouth Africa nhasi. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Ma James asimudza mufaro munyika. Mushure mekurova Zambia 59-42 nhasi masikati ndokuwana tikiti rekuenda kumakundano e-2023 World Cup ayo achaitirwa kuDurban, South Africa. Mukuita izvi, Zimbabwe yabatana neMalawi, South Africa neUganda pazvikwata zviina chanomirira Africa kumakundano epasi rese aya. Mutambi anotambira kuAustralia Joyce Takaidza ndiye svondo rese angatyanda zvibodzwa kubvira musi uyo Zimbabwe yakarova Botswana ndokuzokunda Namibia, Tanzania uye Zambia nhasi. Chiri kunakidza ndechekuti Malawi, South Africa, Uganda neZimbabwe ndizvo zvekare zvikwata zvaive kumakundano e-2019 World Cup kuLiverpool, England, uko Zimbabwe yakapedza iri pachinzvimbo chechisere. Vasikana ava vari kutarisirwa kusvika muHarare mangwana mushure mesvondo rese vari kuSouth Africa vachikwikwidza ma-2023 World Cup qualifiers. Totarisa mitambo yekaso laga Premier Soccer League yatambwa nhasi. Dynamos yatadza kudimbura utungamiri weFC Platinum iri pamusoro petafura mushure mekuita mangange 0-0 neZPC Kariba mumutambo watambirwa munyamunga stadium nhasi masikati. Chikwata chine mukurumbira ichi charamba chakasiwa nemapoints matanhatu mushure mekunge FC Platinum yacho yaitawo mangange 0-0 mukushanya kwayo kuNgezi Platinum Stars. Chicken Inn iyo yangaiterawo FC Platinum neDynamos yarwawo zvekare 2-1 neBlack Rhinos iyo iri kuraridzwa na Stanford Sticks Mtizwa. Harare City yaitawo mangange 0-0 neBulawayo Chiefs izvo zvabudawo pamutambo wehwahwa netriangle. Bulawayo City yarova yadha 2-0. Mimwe mitambo yePSL iri kumangwana apo Capes United iri kutarisirwa kufamba rwendo rurefu kunosangana neHighlanders kuBaba Fields Stadium kuBulawayo. Herentals ine Tenants musi mumwe chetewo Manika Diamonds iri kusangana neCranbourne Bullets kuVengere Stadium. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Iye zvino tokupai hurukuro yaitwa naMarvelous Musanganya uye weStudio 7 nemuimbi ane mukurumbira Thomas Mukanya Mafumo pamusoro pebira riri kuitwa kuLondon mangwana.
Kuchange kusingadaidzwi anonzwa kuUnited Kingdom nemusi weSvondo apo Gwenyambira rine mukurumbira Thomas Mapfumo nevamwe vakadaisa baba Shero Alex Macheso Toki Vibes nevamwewo vachange vari kuridza pamutambo uchaitirwa kuAthena Hall kuLeicester. Vari kuronga mutambo uyu vaJob Mugugu veFab Entertainment vanoti akandike kutanga Gwenyambira Thomas Mapfumo nemuimbi ane mukurumbira Alec Machesu weSungura vari kuwanikwa ivo vachiimba vari pamwe chete pamwezve newechidiki Toki Vibes vachibatana vari pachiitiko ichi. Regai tinzwe hurukuro yandaita na Thomas Mapfumo pamusoro pechiitiko ichi.
Aiwa vanofanira vangotarisira music ka tine music yakawanda yatinayo isati yanzwikwa nevanhu saka zvimwewo zvatinoona kuti zvichavafadza. Tiri kuridza kuya kunonzi kuAthena kuLeicester ndokwandiri iye zvinoizvi.
Pane mumhanzi mutsva here ungatarisirwe nevatsigiri venyu?
Vanoziva dzakare kadzataingovaimbira izvino tine zvimwewo zvakasiyana siyana.
Kune avo vangange vasati vatenga matikiti muri kuti chii?
Aiwa tiri kukurudzira kuti ngavauye nokuti shoo yacho ishoo yakakura. Kuna na Macheso vari kuyawo kuzoridza nesu tinenge tiripo nevamwe mufana anonzi hanzi Toki Vibes kuti asei anoita zvemadancehalls. Saka vanhu vese ava maartists anenge aripo vachiperforma saka tinoona kuti ishoo ichanakidza vanhu zvikuru.
Vazhinji vanoti Mukanya ndivo vanowanzoimba nemamiriro akaita zvinhu kuZimbabwe. Mazuwano muri kuona zvakamira sei?
Hazvina kumira zvakanaka zvinhu, hazvina kumira zvakanaka kumusha kwedu. Chitori nedzimbo dzacho dzakawanda zvinhu zviri kuitika kumusha kwedu. Hazvina kumira zvakanaka zvinhu zvedu, nyika iyi haina kumira zvakanaka. Vanhu vari kushupika ka, vanhu vari kutambudzika kumusha uku, saka tinoda kuti tione kuti dambudziko iri rinopedzwa sei. Vanhu vakashaisa musoro pamwe chete kuti vapedze dambudziko iri vacharamba vainaro dambudziko racho. Vanhu vanofanirwa kuisa musoro pamwe chete vatarise vaone vaongorori nyaya iyi inyaya hombe yekuti kupedza 42 years muchiita zvamuri kuita izvi muchistruggle haisi nyore, kwete haisi nyore. Saka vanhu vakasabatana, kana tichitaura kuti kubatana kwevanhu hakusi kuti hanzi ZANPF kana kuti neCCC GTI watutaura vanhu pachezvavo tosiya zvemapati. Vanhu ngavabatane vazvisunungure, vakasabatana havambofa vakasununguka.
Tsenuraiwo karwiyo vamwe vangati tete mavhi hamuna kumbotaura naMukanya.
Aiwa ndikwanisi kudaro. Vanofanira kungodizwa, vanonidzwa nehosiraiko.
Tinotenda Marvelous sezvo nguva yedu yapera rikaiti botarisa musero yenhau dzanhasi. Zimbabwe Electoral Commission inoti sarudzo yebyelection kugokwe kabuyuni yafamba zvakanaka. Chikwata chenhabvu chenetball chemadzimai chinobudirira kuenda kumakwikwi efinary ye2023 mushure mekurova Zambia. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu ndokusiya mina mutungamiri Nkomo anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kwezakusihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhlaka 27 kuNcwabakazi 2022. Igama nguNtungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Abanye ababalisi ekade bemele baphatheke kunhlelo zokuqhutshwa kokhetho lokudinga umeli wegogo eGabuyuni edalele parlamente olwenziwe namuhla babikwa baliswe ukwenza lomsebenzi yiZimbabwe Electoral Commission ibetheza icala lokusekela ibandla leTRIPC. Ugatsha olubona ngokusebenza kwemigwaqo olwezinara solukhubhule imali ebhatalwa ngabezimota abadlula entubeni zama-toll gates. Kuhlandla lokuzilibazisa sileqembo lesiya pambili collection. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ithi abanye ababalisi ekade bemele baphatheke kunhlelo zokuqhutshwa kokhetho lokudinga umeli wegogo eGabuyuni edalele parlamente olwenziwe namuhla. Ama-polling officers balisiwe ukwenza lomsebenzi yiZimbabwe Electoral Commission ibethesa icala lokusekela ibandla leTRIPC. Umkhokheli we-Atuzi umnumzana Obed Masaraure uthi lokhu kuyabamangalisa kakhulu ngoba kayisilo qiniso ukuthi ababalisi laba ngabebandla eliphikisayo. Uthi bayamangala njalo ukuthi izeki yayivele iphelani ababalisi laba umsebenzi nxa isijika ngosuku lokhetho. Ibethesa icala lokusekela iTRIPC. Isikhulumeli sezeki umnumzana Jasper Mangwana utshele iStudio 7 ukuthi lokhu kungamanga. Kodwa yathuz ithi ngempela kwenzakele. UMangwana uthe njalo impumela yalolukhetho izakwaziswa kusasa. Isigaba segogo eGabuyuni sisele singelameli yeparlamente ngemva kokubhubha kwelunga leZANU-PF umnumzana Leonard Chikomba. Ngolwesine ibandla leTRIPC lithi kube lodlakela kulumango lapho abasekeli beZANU-PF abagijimise khona umholi walo umnumzana Nelson Chamisa bachaya lentatheli zindaba. Kodwa iZANU-PF iyakulandula lokhu njalo ithi abeTRIPC yibo abatshaye amalunga ayo. Sibuze ocubungula izombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo ukuthi ulubona njani udaba lokuxotshwa kwababalisi ekade bemele babe ngama-polling officers yizek.
Mudaba olungethusiyo siyazi sonke ukuthi masokulanda ukhetho eZimbabwe kuyaqala yona inketa bechange kuqala kubana abantu bekhonje ukuthi ngabaleli bandla eliphikisayo. kakhulu kakhulu yathola ukuthi kuyafakwa abantu ama-grip bombiwa ngama-polling officers abantu ababesazakala ne-hold party positions but abamalisi ngenxa yokuthi ngabantu abangavuswa kahle ngabantu abangaholiswa kahle kuyahlala kuletwa ama-allegations bagcine sibona ikanti ba-innocent akwethusi lokho vele nje inhlalo yezimbabwe
iZimbabwe Electoral Commission yona iyakulandula ukuthi kulento enje enzakeleyo kodwa iathuzi layo ngakolunye uhlangothi iqina ngokuthi kwenzakele impela abaxotshiwa ababalisi kungaba kusenzakalani lapho
elizweni lethu kuhlala kukhonjwana ngeminwe ikakhulu uma sokubuya ekhethweni uzathola ukuthi vele uma bengababalisi abe-affiliated ne-ATOS uhulumeni wezimbabwe inhlanganiso ezinjengabo-ATOS ezikhuluma ngamalungelo ezisebenzi zibonakala njengabantu abaphikisayo so kuyabe kungethusi kule-element of truth.
Udaba lodlakela lona ulubona njani ngoba sike sabona uChamisa egijinyiswa egokwe lentathela izindaba zichaywa zilinyazwa kabuhlungu ingabanakanelwa ukuthi ngabe bandla lezanu PF lanxa nje bona bezanu PF bekulandula lokho
udlakela lothetho lwezimbabwe into engolodwa njalo asiyo nto yanamhlanje sile minyaka i-42 years yethu yonke akunakhetho osenakele ezakala kungulaDlakela so akumangalisi bangaphika ye kodwa vele ungakhangela ukhetho lwezimbabwe ipolitiki yezimbabwe i-violence and kwenziwa libandla elilodwa.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo uhlaziya ezombusaswe. Ugatsha olubona ngezemigwaqo olwezinara solukhuphule imali ebhatalwa ngabezimota abadlula entubeni zama-toll gates. Le mali ikhwezelwe labo ababhatala ngedola leZimbabwe kuphela. Abalezimota ezincane sebezabhatala inkulungwane elekhulu 1,100 Zimbabwean dollars. Kuthi abamakhombi babhadale inkulungwane elamakhulu ayisithupha lamashumi amahlanu 1,650 Zimbabwe dollars. Abamabhasi sebezabhadala inkulungwane ezimbili ezilamakhulu amabili 2,200 Zimbabwe dollars. Kuthi abamaroli amakhulu bona sebezabhadala inkulungwane ezinhlanu ezilamakhulu amahlanu 5,500 dollars. Sixoxelo nobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU umnumzana Jafet Moyo.
Lokhu kubangelwa interbank exchange rate kumbe singathi official exchange rate ekhweziweyo phakathi kweviki nje sizobethi idola leMelika selibizela singathi 500 iZimbabwe dollar. Sinananzelela imbadalo yama-toll gate yayivele ilandela nje i-exchange rate ngokuthi kayikhweli phela imali yeMelika. Imali yeMelika i-toll gate singathi imoto ezincane balokho kuyi-$2. So nxa kuyikuthi ngemali yelizweni ke si-1,000 abakutshoyo balandela ke oku-announce ngama-authorities ukuthi ke i-official exchange rate isikhuphukile. Okungaba kuza kwenzakala ukuthi le ntengo ke yalokhu ke okuningi okubhadalwa ngemali yaphakathi kwelizwe sokuyalandela ke i-exchange rate yona leyo sizabona ke intengo zonke nje kumbe ama-services abhadalwa ngemali yaphakathi kwelizwe lawo njalo sekhuphukile. Okubuhlungu yikuthi kwenzakala lokhu ama-salaries awakhuphuki yikho kubuhlungu kwabaningi ke abahola imali yeZimbabwe.
Yebo uthi intengo yezinye izinto izakhwela layo kodwa nxa siyikhangela kathesi isakhwela yini intengo mahlayana njengalokho bekusenzakala kunyanga esanda kwedlula.
kwenzakala kuchinja singathi angazwa ke sithi intengo kayikhuphuki ngoba phela i-exchange rate nje nxa isitshintshile akula kunye sokusende ngaphandle kokuba ke intengo ikhuphuke ke singakaze sibone ukwehla singathi ukwehla kwentengo yama-services kumbe kwama-products kodwa ingenye isibanga kade sikhwela ngaso izinto yiyo ebengani itshintshile esikhathini esedlulileyo intengo nxa kade ikhwela ngokuphuma kwelanga ukutshona kwelanga amalanga la adlulileyo sibone engani intengo isikhwela ngemva kwesikhathi esithize.
Umnumzana Japhet Moyo ngunobhala jikelele wenhlanganiso ye-ZCTU.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela namba wafukembula.
Kwenze maphandleni, inkomo zibikwa seziqalisile ukucuba kwezinye indawo ezansi yamandebeleni, lapho sokuphele khona amadlelo lamanzi. U-Albert Ncube usipha loludaba.
Izakhamizi ezixoxele Studio 7 zithi sezidlela evalweni ngoba zilakho ukuphelelwa izifuyo ngenxa yendlala. Amadamu amaningi abikwe esejile osekudala ukuthi inkomo zihambe imango emide zidinga amanzi. Amadlelo lawo asetshabalele. Isakhamuzi seMatobo umnumzana Love Moncube uthi isimo sesisibi kakhulu.
Inyaka kubi phandle, kuyaphela inkomo, kuphela isifuyo zonke, kuphele labantu. Indlala ihlasele kakhulu ebantwini. Okubuhlungu nje ukuthi akukho noma nedona yodwa le encedisa umphakathi. Amanzi emadamu akula, konke nje kubi. Asila lwesikhangelayo ukuthi yasiphoselele nje lokugodwa nje. Lo nyaka silebhadi.
Ukhansila kwa-10 eShape eGwanda South, umnumzana Amon Clinic ngathi uthi inkomo sezicuba esigabeni sakhe.
Sile problem emangalisayo, kudliwa ingqoqo zomlomo. Lo nyaka asila majodo, asila lutho totally. Amanzi lawo awasekho, amabhozi have gone dry, amadamu angikhulumi. Khuluma nje ngiyabona inkomo 102 esezifile edamu ezicubileyo.
Unathi engeze wathi ngaphandle kwezifuyo uzulu layo ubhekane nendlala embi ngoba lungekho uncedo alutholayo uhulumente.
Abantu futhi basebejwayele ukuba bayaholelwa njengenkukhu. Manje lo nyaka angazi ukuthi kuhamba njani, kuzohamba njani njengoba lo hulumende ukhanya ngani kuyamsinda, ukhanya ngani kuyamsinda ukuthi anike abantu ukudla.
Amazwi kanyathi agcizelelwe isakhamuzi esilikwe eGwanda North, unkosikazi Phathiswa Yenkala, yena ode bazabulawa indlala lonyaka xa bengasatholanga usizo oluphuthumayo.
Abantu abalokokudla lempuphu iyadura, igokokosi lithenga i-R120 iphinduye ligayisa nge-R40. Kanguthi sesisuke sikhangele lokuthi ngabe uhlelo lukahulumente lolwa lokusondezela impuphu eduze liyani engathi iyathengeka, ngabe luyaphenduka, ngabe kungcono ngoba lolo social welfare vela sisakwazi ukuthi salugcinani. Sesokusithi inkomo zone ekudleni bekusesengcono, kodwa amanzi, amanzi inkomo sezikhelelelwa sibila kusela manzi. Idamu selatsha kudala siyakhelelela amanzi.
Umqondiso Gatsi olubona ngokunakekelwa kwezifuyo ezansi yamandebeleni umnumzana Enathi Mdlongwa utshele iStudio 7 ukuthi kakatholi imbiko mayelana ngokucuba kwezifuyo. Umnumzana Mkhunjulelo Ndlovu ogatsha lwezokulima eMathebeleni South ukhuthaza abafuyi ukuthi beqalise ukuthengela iinkomo zabo ukudla ukuze zingabulawa yindlala. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda, ngu-Albert Ncube.
Siyabonga tsahale zansi Albert Ncube. Okwamanje siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazane. Lilami usithandekile mhlanga. Lamhla sixoxa lo nkosazana Makhadi Moyo oncintisa kukhetho lokudinga ukansila kaward 16 ebulilima ekubandla le-Citizens Coalition for Change kukhetho olukhangelelwe ukuqhutshwa mhla ka 3 ngonyanga ezayo.
Ngihlala khonapha kuward 16 eNdatha ikho engikhulele khona. Ngingaphansi kwebandla le-CCC lapho engincintisa ngikhona. Ngikhangelele ama-villages angusikisi agoqela imbuyu, imkwenda, indaza, jombolefu, imakhwa kanye lenyambi. Ukuze ngincintise khonapho ewadini yakithi ngifisile kakhulu ukuphakamisa isigaba sakithi. Ngiloke ngisebenza ngingaphansi kwegatsha le-social welfare ngusisijabulile. Ukhankaso wami uyaqhubeka nje kakuhle kakhula lutho olunzima. Lanxa kulezinhlamba laphana lalaphana uyabonisa ukuthi ngiyisihlahla esilokudla. Umsebenzi uyaqhubeka. Lama-posters silawo akula lutho oluluhlupho.
Njengowesifazana osakhulayo, kuyini ohlangana lakho emkhankasweni wakho? Kulula yini? Abantu sebesamukela ukuthi hayi, lo wesifazana uyakhokhela, abakubandlululi.
Njengowesifazana osakhulayo, akulalutho olingitshengisa ukuthi abantu bayangibandlulula ukuthi ngikhokhele ngingowesifazana.
Kahle kahle, kuyini okusilela kakhulu ewadini yakho ofuna ukukwenzela abantu? Kumbe ukuthi kuhlafunwe ecouncil.
Izinto engizikhangeleleyo manje kuward yethu yiclinic. Idombolefu yiyo yodwa engela clinic manje ebulilima. Silohlupho lwe-network, sisemuva kakhulu sisebenzisa amagagasi aseBotswana. Sibuye sibe lohlupho lwezinyamazana zeganga. Siyalima kakhulu kodwa kasivuni, siqedelwa zinyamazana zeganga. Sibe sifisile ukuthi iCampfire ibone ukuthi siphilisana njani manje lalezi nyamazana. Ikanti lekuthengisweni kwendlovu sithole ukuthuthukiswa njengesigaba. Silohlupho njalo lwamanzi kwamanye ama-villages ethu. Awala migodi. Ikanti le migodi ezinye izinsimbi sezibolile. Umgwaqo wakithi lawo silohlupho lwawo ngamagodigodi. Ngiyafisa ukuthi ngabe uyalungisiswa.
Amathuba akho okunqoba kulolu khetho uwabona enjani? Sesibona ukuthi uncintisana lamanye amabandla ehlukeneyo. Abantu beza ngobuningi emhlanganweni oyiqhubayo.
Amathuba okuthi nginqobe ngiwabona ephezulu kakhulu. Indawana zonke esengikhankasekizo nginanzelela ukuthi abazali bayangithakazelela. Okungitshengisela ukuthi kungenzeka ngiwine lanxa sibanengi. Kumuli bazwazi. Ndokumbila kuti mundihale ndilimwana wenyu nezi 3 za September kudzina ndinomumila mukansili muntutu wakankwedu kuti ndikudze ntutu wakankwedu ndilimwana wenyu. Ndokumbula kuti amandihala nehuva lakafanila togala pasi tikavonesana kuti tingailimilidza chini wadi yedu kudzeti huwane dzishe dzose dzekansili dzakafanila wadi. Ndoboka vazvai.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Makhadi Moyo oncintisa kukhetho lokudinga ukansila kaward 16 ebulilima ekubandla le-CCC kukhetho olukhangelelwe ukuqhutshwa mhla ka 3 ngonyanga ezayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo olufanayo oluphathelane labesifazane lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga sithandekile singene kuhlelo liphuma lendaba.
Lingalitshona njani izulukandaba? Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami ngoChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Stanley Torima ukansila wedede.
Wokuqala ngiyakwamukela kuhlelo omnumzana. Salibonani mahlabezulu.
Ungasitshela mnumzana ukuthi udubo esizwa kuthiwa lilalo olwesikolo luhamba njani?
Isikolo lesi sithwa yiSeroy Welengs Primary School. Sayakhwa isikhathi samakhiwa sasinjonge ukufundisa abantwana bamakhiwa kuphela. Le enrollment from grade 1 up to grade 4 babezachedisa grade 5, 6 and 7 beseseko bekobulawayo. Uhulumende wethu wathi ngokuthatha uzibuse then wathatha isikolo leseroy. Kathesi sile enrollment Roman the ECDA up to grade 7. Abantwana bonke isikolo sona lesi bayi 218. Phakathi kulezi nje ezokufundela ezingu-4 kuphela ngesingizi 4 classrooms. Abantwana abaningi bayafundela phandle kuhlanganisa yona ECDA ngona bayafundela phandle. Ama-grade 5 afundela phandle. Abantwana abaningi bafundela phandle. Isikhathi sezulu kuyabe sokunzima.
Manje ubusithi kwenziweni?
Kade kuyisicelo esigabeni lesi esewange district ukuthi ukuthi bencedise isikolo leseroy at least kuyafunakala about 2x3 classroom blocks ukwenzela ukuthi abantwana beyeneliswe ukuthola indawo izindlu zokufundela ezikwanileyo. Lokhu ngiyakucela ama-stakeholders wonke kuwange district ahlanganisa bowange colliery amaChina adwele ekugebheni amalahla laphana ewange. Labanye bonke bangakwanisa ukuthi besincedise bomakhomo bonke laba. Siyacela sibili ukuthi bephathise ngenxa yokuthi upresident uyakhuluma ukuthi akula ndawo kumbe umuntu omele ukuthi esalele emuva. Indawo le yedede especially isikolo sona leseroy Welengs Primary School sisalele emuva kakhulu. Akusake kube lesakhiwo evasinzi uhulumende take over isikolo sona lesi. Siyacela sibili ukuthi besincedise le building material ezakhamizi zedete zizinikele ukuprovider ilabor ukusebenza isikolo sona lesi ukuthi izindlu lezi zokufundela zibe khona. Abazali bazimisele ukuthi bazaprovide labor, they will do everything. Basadinga okunye okuyizinto lakho okuthi even laba engibacela ukuthi besincedise bazathola labo okunye kuyabe sokubuthaniswe labazali. Cela kakhulu ukuthi at least wange district sifake amakhanda ndawonye sizame ukuthi siyakhele abantwana besikola izindlu zokufundela. Siyakwanisa ukuthi futhi sicele even iZimbabwe Defence Forces siyawabona bayayakha kwezinye izikolo, bayayakha kwezinye indawo. Okwakathesi ngiyacela nje even uminister u-Evelyn Ndlovu nxa elalele uminister we-primary and secondary education ukuthi hayi even lingaziwuyela lizabona ukuthi isikolo lesi semuva too behind kakhulu. Thina njengamakhanselas mina nekhansela yithi esibona izinto ziyayo ziku-ground. So thi sili ilihlo singamehlo enyu. So lingazwa sesikhuluma umumu uyawo ungarayithanga even nxa lingafika isikolo sangona siphi isikhathi lizabona ukuthi abantwana bathwele nzima. Abantwana bathwele nzima kakhulu, akhula kuphonguba nje isikolo lebizo. Abantwana inhlanhla nje kuphela bengalunywa lezinyo ezinye indawo lapha abafundela khona. Hayi, kuyazwisa usizi. Ngiyacela uhulumende ukuthi engenele especially ekuyakheni izindlu zokufundela. Kulababalisi bangu-9 ababalisi bona laba baminyene lapha bahlezi khona. Lako akula futhi lezindlu zokugcina amatishara. So hayi, isikolo esifuna ukuthi abantu basebenzele ndawonye ukuthi isikolo lesi size sibe isikolo, because okwakathesi ayisosikolo esigcweleyo. ECD up to grade 7 kukule 4 ama-classrooms. Kwele ukuthi lesi size lapha edethe. Ngiyabonga.
Lo ke bekungumnumzana Stanley Dorima, ukansila wedede, ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Dande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilani.
Siyabonga Chris. Ku Kweze midlalo iqembu elimela iZimbabwe emidlalweni webhola lokuqanga iNetball seliphumelele ukuyadlala kumncintiswano weWorld Cup ngomnyaka ozayo ngemva kokunqoba eZambia nge-59-41 emdlalweni oqhutshelwe kweleSouth Africa. Impumela yemidlalo yeKasilaga Premier Soccer League edlalwe lamhlanje yona imikanje. Black Rhinos 2 Chigenin 1, Ngezi Platinum 0 FC Platinum 0, Harare City 0 Bulawayo Chiefs 0, Bulawayo City 2 Yada 0, Wawa 0 Triangle 0. Sizigqibe ngodaba lokuzilibazisa sihamba leqembo lesiyaphambili Collection liphethe amasingle alo amathathu. Iqembu elisacathulayo mpela nanku alikabi lehlalade elipheleleyo. Nangu umholi walo uDecent Isbanda.
Ekhaya mina ngisecholojo. Umusic lo werumba kahle kahle ngiqale 2020. La kungokuqala ngangumuntu ngithi ngifuna ukuzama mbona ukuthi kahle kahle ngayikhona yini lento. Qualify yini kuyenza lento manje ngokuya ngokuya ngabona ukuthi hayi labantu ama comment abantu badaye mfana awuzami kuyisigi elifuli sike sibone ukuthi kukhona yena kubuyayo yini so lami ngase ngiyazama ngikhona okuncane ukuthi hayi ngisondele ebantwini nami ngizame khona ukukhona esakwenzayo okuncane.
Amasingo aleli qembu abalisa ethi Injabulo, Xola Moya Wami, kanye lale elisanda kwethula ethi Umuntu Omnyama Uyinkinga.
Zima madoda, impilo lezi siziphilayo. Uzothola umuntu esethileka nje ukusiza umntakanina.
Abangathanda ukuxhumana lani balithola njani?
Inombolo zethu ezitholakala kizo lezi zeSouth Africa zithi zona 078-2323-545. 078-2323-545. Yikho lapha esixhumana khona esitholakala khona. Umuntu uma ngabe like ukhona ofunayo ekhona ukudinga la kuYouTube ikazeli khona yathi Decent Isbanda and siyaphambili Collection sikhona la kuYouTube satholakala lapha.
Abalandeli ubatshela wapha amazwi?
Abalandeli embatshela khona ngiyabatshela ukuthi siyaphambili Collection kukhona esibhizi ngakho nje siyarekhoda manje full album elesihloko esithi Isigqila Sothando engicabanga ukuthi yiyo ke esizabeka umlando ebantwini ukuthi hayi isiyaphambili Collection yona ibaphatheleni. Kade ngithanda ukukutsho ukuthi abantu besupport kakhulu esakufuna kakhulu lothando lwabantu besinikeza amanga njalo besigqugquzele lapho esilahleka khona bekwazi ukusibonisa lapho esiyabe sihamba khona.
Uphuma ke enkundleni uDecent Isbanda leqembu lakhe lesiyaphambili Collection ngale ivuma yetha ivuma yokuzinjola. Abafana besiyaphambili Collection behlabela ke kamnandi lapho besiqibela uhlelo lwethu. nanzi ebezihamba phambili. Abanye ababalisi ekade bemele baphatheke kunhlelo zokuqhutshwa kokhetho lokudinga umeli wegogo eKabuyuni ePhalamende olwenziwe namuhla baliswe ukwenza lomsebenzi yiZimbabwe Electoral Commission ibethesa icala lokusekela ibandla leTRIPC. Ugatsha olubona ngokusebenza kwemigwaqo lwezinara solukhuphule impatalo yentuba zama-toll gates. Kwanele olivalelisayo nguntungamili Nkomo Lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.